Fridays at 1500 and 2000.
Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu. Chilabvu 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri mu Washington DC ndichiti ezvinoizviri muchirongwa chedu chanhasi. Chikwata cheEuropean Union icho chinoongorora sarudzo cheelection follow-up mission chiri kushanya muZimbabwe chinoita musangano nevatori venhau chichikurudzira hurumende kuti izadzise zvakakomekedzwa kuti zviitwe mushure mesarudzo dzemuna 2018 pamberi pesarudzo dza 2023. Nengo yezanu PF yekukwira kudare ichipikisa kudomwa kwava Emerson Munangagwa semutungamiri webato iri vaSibeth Musengezi avo vakasungwa vachinzi vakanyepa kero yavo kuti vave nengo yebato iri vanobvisiswa chibatiso. Bazi rehurumende reZimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA rinokwidza zvakare mitengo yemafuta edzimotokari izvo zvinoreva kuti zvichakwidzawo zvakare mitengo yezvinhu yagara yakakwira nechekare. Vanotungamira mutambo weRugby muAfrica veRugby Africa vozivisa kuti Zimbabwe ndiyo ichavhura makundano eAfrica Cup ayo achashandiswa zvekare senzira yekuenda ku 2023 World Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 tiri muWashington DC. Chikwata cheEuropean Union chinoongorora sarudzo cheelection follow-up mission EFM icho chiri muZimbabwe nhasi chanoita musangano nevatori venhau chichidzokorora kurudziro yacho kuhurumende yekuti izadzise zvakakomekedzwa nevakaongorora sarudzo muna 2018 kuti zviitwe mushure pamberi pesarudzo dziri kuuya muna 2023. Chikwata ichi nezuro chakasangana negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava mushure mekusanganawo nevemasangano akazvimirira nemusi wechitatu. Vashava vanonzi vakavimbisa kuti hurumende iri kuita zvose kuona kuti sarudzo dzegore rinouya dzaitwa zvakajeka uye zvisina kugunununa kwemamwe mapoka. Hurumende yakakomekedzwa kuti ivandudze zvinhu zvinosanganisira kuona kuti mirizhonga yezvematongerwo enyika yamiswa. Zimbabwe Electoral Commission ZEC yazvimirira vatori venhau vashanda vakasununguka uye kuti mapato ose awane mikana yakaenzana mukutsvaka rutsigiro. Studio 7 haina kukwanisa kubata vashava kuti tinzwewo divi rehurumende panyaya iyi. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinongorora sarudzo munyika reElection Resource Center vaSolomon Bobo Sibunu kuti tinzwewo maonero avo.
Tichitarisa nguva yatasarwa nayo kubva panguva ino yatiri tichipinde mune dzimusaro dzinoteera idzo, tinoona kuti nguva yedu taakumhanya kumashure kwenguva, taakumashure kwenguva zvakanyanyisisa, nekuti hakuna mutemo unoiswa unogona kuzoshandisa sarudzo unoiswa mwedzi mitanhatu sarudzo dzisadziitwa. Sakureva kuti mitemo yese inofanira kunge ichinge yaiswa kana kuti ichinge yagadziriswa panguva dzatinosvika muna January 2023. Saka tichitarisa kuti kubva pari zvino kusvika muna December kana kupera kwegore rineri, mwedzi yatasarwa nayo kuti zvinhu zvose zvinge zvichizoitwa zvinogona kunge tiri kumashure kwenguva. Asi kuti zvinhu zviitike hatifungoti panodiwa zvinhu zvakawanda chaizvo. Panongodiwa zvekare kuti hurumende, pamende vemagwezvoko commission nevamwe vachange vari mushishi kugadzirisa nyaya idzi vaise musoro pamwe chete vashande nguva yatiinayo zvinhu izvozvo zvinge zvichigadziriswa saka zvinhu zvinogona kuitika
tiri kunzwa kuti pamusangano wavakaita negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vafredrick shava vashava vakavimbisa kuti hurumende yezimbabwe ichaita zvose kuzadzikisa zvinhu izvozvo nekugadzirira sarudzo dzegore rinouya munoona hurumende ichizviita here
chandingada kuti nditaure ndechekuti hurumende inenge ichishanda iine kumuono wayo wekuti ndo zvatinoda kuti tiite asi kune vezvematongerwo enyika zvekare vanofanira kunge varipo pamutambo iwoyo kune vari kuparamende zvekare paramende inofanira kunge iripo pamutambo iwoyo tarisa zvekare boka rezimbabwe electoral commission vanoita zvesarudzo vacho vanofanira kunge varipo pamutambo iwoyo saka kuti vanhu vose ava vazenge vari panzvimbo imwe chete nguva imwe chete vana muonero chete vachidzokera kunzvimbo dzavo dzavanobva kuti vanobvunza kuti zviri kufambaso izvozvo here zvinogona kuona ipapo ndopati kuti mukana unogona kunzirasikei saka hurumende inogona kunge iine chishuviro chekuti izvozvo zviitwe asi kana tichinge sati tazotarisa vatambi varipo apa hatisi kuona ichizokwanisa kubuda iri timu imwe chete ingabude nechimwe chete
avo vanga vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinoongorora sarudzo munyika reelection resource center vasolomon bobo sibunu vari parunare muharare najonga kandemiri westudio 7 nhengo yezanupf iri kupikisa kusarudzwa kwavaemarson munangagwa kuti vatungamire bato iri vasibeth musengezi vapiwa mukana wekubvisiswa mari yechibatiso nhasi nedare ramajor street mutongi wedare iri apa vamusengezi mukana wekuti vabvise madhora emunyika zviuru zvitatu kuitira kuti vakwanise kutongwa vachibva kumba kwavo vamusengezi vakasungwa musi wa11 mwedzi uno vachipomerwa mhosva yekunyoresa kero yesiri yavo kuti vave nhengo yezanupf izvo zvinonzi nebato iri vakanyepa masangano akazvimirira munyika pamwe nezimbabwe electoral commission zec vanoti havasi kufadzwa nekushomeka kuri kuita vagari vari kunyoresa kuvhota kunyanya madzimai vechidiki pamwe nevakaremara apo nyika yakatarisana nesarudzo gore rinouya godfrey mutimba anoti panyaya inotevera
masangano akazvimirira mumasvingo anoti haasi kufadzwa nekushomeka kuri kuita vagari vari kunyoresa kuvhota munyika mose kunyanya vanhukadzi vechidiki pamwe nevakaremara izvi zvinotevera mashoko akabudiswa nesangano rezec euwandu hwevanhu vakanyoresa pachirongwa chevoter registration blitz icho chaipinda munzvimbo dzinogara veruzhinji chichangopera vachitaura pamusangano waitwa nhasi nesangano revagari remasvingo united residence and repairs alliance kana kuti mura hwekuparura chirongwa chekukurudzira madzimai vechidiki pamwe nevakaremara kuti vanyorese kuvhota mutevedzeri wemukuru anoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rezec mumasvingo vamatsinonwuve vati uwandu hwevanhukadzi vari kunyoresa kuvhota huri kuderera munyika mose
kana kuregista chinhu chiri nyore kana chose tikabatana tikaita chinhu chimwe tikakurudzira vanhu kuti vauye kuzovhota sekutaura kwandaita madzimai zvinonzi ndo akawanda munyika asi in terms of registration as I speak right now kwete masvingo yoga zvokuti ndakawanisa mukana yekuona ezimbabwe yose zviri kuratidza kuti madzimai mashomo akuregista asi takatongoti ndo zvisimbisi uchizvinyepera takati kuda sezvo 2018 vakanga varivo vakawanda vakarejesa kuda ndo vakanga vachipera havo vakarejesa panguva iyo
vanoona nezvekufambisa kwebasa mumura muzvairumbidzai magrupi ravati chirongwa chavo chichabatsira kuti madzimai nemamwe mapoka anyorese kuvhota
isu semura takaitawo tsvakurudzo yedu mumawadzi ese ari 10 emumasvingo kuti chikonzero chinoita kuti vanhu vasade kuvhota chii zvikuru kunyanyanyanya mayouthi people with disabilities nemadzimai takaona kuti pane apathy iri kukonzerwa nezvinhu zvakasiyana-siyana naizvozvo taparura chirongwa ichi kuti tipinde macommunity iwayo tivadzidzise kukosha kwokuvhota kuti kunovhotwa sei uye vanoenda kupi kuti kana vachida kurejista kuvhota vanokwanisa kusvika vachibatsirika naizvozvo tichange chibatsirana tichishanda nemayouthi people with disabilities nemadzimai
vachitaurawo pamusangano umwe chetewo sadyara wesangano rezimbabwe election support network kana kuti zesini mumasvingo vamunyaradzi chauke vakurudzira zec kuti ivandudze zvirongwa zvekushambadza chirongwa chekunyoresa kuvhota vachiti ndizvo zviri kuita kuti vanhu vashoma vanyorese kuvhota Vemasangano aya vanoti Zeki akazivisa kuti vakanyoresa vanhu vashoma pachirongwa changopera chevoter registration blitz chaipinda nzvimbo dzinogara veruzhinji munyika mose. Vanhu zviuru gumi nezvinomwe chete ndivo vakakwanisa kunyoresa mudunhu rese remasvingo iro rine vanhu vanosvika mamiriyoni maviri. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Boka rehurumende rinoona nezvemhando dzemoto reZimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA nasi rakwidza mitengo yemafuta edzimotokari, izvo zvinoreva kuti zvichakwidzawo zvakare mitengo yezvinhu yagara yakakwira nechekare. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Muchiziviso chayaita nhasi, ZERA yati mitengo yemafuta edizili yakwira nemasendi matatu ekuAmerica kusvika dhora rimwe nemasendi makumi manomwe nemana emari ekuAmerica, kana kuti $0.74, kana kuti mazana mana nemakumi mapfumbamwe nepfumbamwe nemasendi makumi mashanu nematanhatu emari yemunyika, kana kuti $499.56. Kubva padhora rimwe chete rekuAmerica rine masendi makumi manomwe nerimwe, kana kuti $0.71, iyo yakaziviswa musi wa6 mwedzi uno. Mutengo wepeturu wakakwirawo kubva padhora rimwe chete rekuAmerica rine masendi makumi matanhatu nerimwe, kana kuti $63, kuenda padhora rimwe chete rekuAmerica rine masendi makumi matanhatu nemasere $68, kana kuti madhora mazana mana nemakumi masere nerimwe nemasendi maviri ane mari yemunyika, kana kuti $481.02. Kukwira uku kwatambirwa nekunyunyuta nevakawanda munyika, avo vati zvichakonzerawo kukwira kwemitengo yezvinhu muzvitoro, kunyanya chikafu icho chava nevhiki mbiri chichingokwira mitengo pasina kana kumbomira. VaAndrew Munguri vati kukwira kwaita mafuta ekufambisa uku kuchaita kuti vatadze kutenga chikafu muzvitoro sezvo vagara vachidhurirwa.
Iri dambudziko ratagwanaro, imai vachamusana mwana wachadumbu. Apa zvona zvitombofamba zvakanaka nokuti kuzvino chero nemari dzatava kutambira idzi hadzisatombokwani, ende zvinhu zvese hazvisitombofamba zvakanaka chero marenda chero chikuenda kuchipatara hazvisati chero kuti tikwanise kutravhela kuenda kumastations kwedu tinoita basa redu hazvisatomboiti. Zvinhu zvese zvakutodhura. Aivha hurumende yakwanisa kutigadzirira zvinhu zvaita zvakanaka panyaya yeikonomi apo, nokuti ndo pane nyaya yese pachakonzera mvonga mupopoto apo.
Zvimwe zvakakwira mutengo zvinosanganisira mafuta ekubikisa e2 liters, ayo oita mari inodarika chiuru nemazana mashanu emaRTGS kubva kumazana matanhatu chondora pfuura. Chisaga cheupfu che10kg chakakwira kusvika kumadhora chiuru nemazana masere mune zvimwe zvitoro, izvo zviri kuomera vatengi avo vasiri kukwidzirwa mihoro yavo kumabasa. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinorwira kodzero dzevatengi munyika reConsumer Council of Zimbabwe, kana kuti CCZ mumasvingo, vadhumisani muguchini vanoti kukwira kuri kuramba kuchiita mafuta edzimotokari uku kuri kuita kuti vatengi vaomerwe.
Announcement chaitwa nezera yekukwidza maprices efuel, petrol and diesel, tikuona kuti zvichaita major impact maprices emaproducts and services, nekuti fuel is a major cost driver a production ema goods ne the movement of the same goods kuti zvisvike pama markets azvino chidiwa nema consumers. Saka any increase inongoitwa kuma products waya inobva yangoitwa pass on to the ordinary person who is the consumer.
Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Hurumende yeBotswana yamanikidzwa kutambira kuridziro yevatyairi vemabhazi nedzimotokari dzinotakura veruzhinji ndokuwedzera mari dzekufambisa nezvikamu gumi nezvishanu kubva muzana, kana kuti 15%. Danho iri rinonzi nevamwe richawedzera mutoro kuvafambi avo vagara vakaremerwa kare. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Zvichitevera kuramwa mabasa kwevatyairi vezvifambiso zveveruzhinji kwemazuva matatu uko kwakatanga nechipiri svondo rino, gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu nemabasa everuzhinji muBotswana vaEric Molale vakazivisa nezuro manheru kuti mari dzekutakura veruzhinji dzakwira nezvikamu gumi nezvishanu kubva muzana kutanga nhasi. Rwendo rwairipirwa mapula matanhatu rwakubhadharirwa mapula manomwe, koto rwairipirwa mapula manomwe rwavakuda mapula masere, uye kubva muKhaboroni kuenda kuHarare kwakuda kuti munhu abhadhare mapula mazana mana nemakumi masere, kubvapa mapula mazana mana nemasere. Kuwedzerwa kwemari dzekutakura veruzhinji kunotevera kukwidzwa kwemafuta edzimotokari nebazi rinoona nezvemhando dzemoto munyika iyi rebotswana energy regulatory authority kana kuti bera muchidimbu muzvare laina marufu avo vanova mushandi wemumba muguta rehaboroni vanoti kukwira kutsva uku kuri kuwedzera kuoma kweupenyu hwevanhu kunyanya vabva kure
economic pressures anouya muupenyu hwavo because right now like if you look at my salaries atinongo chikora with that high inflation obva wati rent inenge ichidiwa nendo dzanobva tara kuti zviri kukwira okwidzo rent yake but yet salaries just stagnant.
Chimwe chizvangwa chezimbabwe chinoraramawo nechamuka inyama amai Petronella Mupfure vaudza Studio 7 parunare vari muhaburoni kuti vazhinji vacharovera muBotswana nokuda kwekudhura kwemabhazi.
Isusu semazimbabwenzi ari muBotswana tinongoshingirira zvedu kuramba tichishanda but hazvisi kutiitira zvakanaka nekuti hatina choice kuti tigare hatikwanise kurarama.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda vakazvimirira muguta rehaburoni vaUbert Mutoko vanoti yasvika nguva yekuti vanhu vatsvage mabhindauko avangaita padivi koto vanoshanda vawedzere mironga yavanowana nayo mari.
Kune vanoshanda vaya zvine zvakanaka kuti apota achiitawo kabhizinesi kake pasaidi. Kune vanoita mabhizinesi ngavaronge kuti bhizinesi rake rikure kuita kuti akwanise kuisa masystems in place so that sekukura kune kuchiitawo bhizinesi rake kunyange zvinhu zvichioma bhizinesi rake rinenge riine nzira yekukwanisa kuramba richimuraramisa.
Vaenderera mberi vachiti pfungwa yekudzoka kumusha ipfungwa yakanaka kwazvo asi inoda munhu aita urongo hwakadzama hwekuti anosvika achitangira papi.
Pamwe pacho zvinhu zvinonwa kukuomera zvakanyanya nokuti iwo nenge wajaira nenge wajaira kugara muBotswana pamwe wajaira kugara Francis Town Mahuni kana yehaburoni kana ndekupi.
Vazhinji vakatiza mamiriro nezveupfumi munyika aya vane makora remanyama amire nerongo vachiti vari kutsvaga mafuro manyoro munyika dzakatenderedza Zimbabwe dzinosanganisira Botswana, South Africa, Zambia, Namibia nedzimwewo. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zuva rekucherechedza kubatana muCameroon reNational Unity Day rinocherechedzwa musi wa20 Chivabvu gore roga roga racherechedzwa nekumhanyisana pakati pemapurisa nevari kuda kupatsanuka kubva kunyika iyi avo varambidza vanhu kufamba-famba. Izvo zvakanganisa vemabhizimusi kumatunhu anotaura chirungu ari kumavirira. Mauto anoti mauto anoita makumi maviri nemasere vevanhu vanga vachikanganisa mheremhere idzi kumatunhu anotaura rurimi rwechirungu munyika ine vakawanda vanotaura rurimi rwefrench vaurayiwa mukurwisana. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vasvika muSouth Korea nechishanu, rwendo rwavo rwekutanga kushanyira Asia. Urwo ruchavasvitsawo zvakare kuJapan. VaBiden vashanyirawo fekitari yeSamsung inogadzira zvinoshandiswa mumakombiyuta vari pamwe chete nemutungamiri weSouth Korea vaYoon Suk-yeol. Madzimai akakunda mune zvekurima apiwa mibayiro nhasi pamabiko atungamirwa nebazi rezvekurima rakabatana nemasangano akazvimirira anosanganisira Re4H Foundation Zimbabwe pamwe nemakambani anogadzira mbeu nemafotireza aitirwa kwaseke nhasi. Chiitiko ichi chinonzi chafadza masangano anomiririra varimi vechidzimai nekubudirira kwaanoti kuri kuita mudzimai wanhasi munyaya dzekurima. Taita hurukuro nevatora mubairo mukuru amaita Tenda Madhake vari kwaseke.
2018 ndakashaikirwa nemurume wangu ndikasiwa ndine vana vaviri. Ndakatanga kurima ndichirima ndakaenda ndichikwira ndichikwira iye zvino ndakatirime zvakakura zvaita kuti zvivara nhasi seke yose indiunganire. Ndakarima ndine 2 hectares dzandakarima dzandiri kudiridzira.
Imi semudzimai wanhasi vari kukutambiraiwo sei mudunhu mamugere semudzimai aita mukurumbira nekurima?
Ndinoziva vanoda chakanaka vanofara saizvozvo nharaunda iri kubenefita zvakanyanya sekuti vanouya vachitenga zvirimwa zvandiri kurima ingava king onion cabbage huku zvakare.
Rutsigiro rwamuri kuwanawo kubva kune mamwe masangano nehurumende nderwupi?
Ndine madhumeni andinoshanda nawo munharaunda mangu. Ndine anonzi Most Hove, murimisi wangu ari panzvimbo. Ndine zvakare anonzi Magwa ari kumalet, murimisi wangu zvakare. Vari kushanda neni zvakanyanya vachindipa rutsigiro. Ndina kansela anova munhukadzizve, Tungamirai Dhuve, anondisapota zvakanyanya, anouya achindibatsira achindipa mazano.
Kwamunotengesera zvirimwa zvenyu nezvamunopfuwa, hamusi kunetseka here nekutengesa?
Dambudziko riripo zvakanyanya sekuti zvirimwa zvangu zvinenge zvakati wandei. Taindawana market inonyatori reliable yekuti ndinonyatosupplya zvirimwa zvangu zvese zvakati nakei. Ndinoona kuti ndinogona kusvika kuri.
Mashoko amungapewo mwana musikana wanhasi akakura achiudzwa kunzi kurima ndekwevarume ndeyekuti kudii?
Ndinoti zvinotangira even kuna Jesu chaiko. Maria akapuwa Jesu pasina munhurume. Munhukadzi unofanira kumira nesimba. Kupfirwa hakusi kupererwa. Saka mudzimai wanhasi kumwanasikana wose wanhasi, mira netsimba unoenda kure.
Avo vange vari murimi wechidzimai Amai Tatenda Madhake vachitaura vari parunhare vari kwaSeke neStudio 7. Muvezi wematombo ane mukurumbira Dominic Benura anoti ari kufara zvikuru mushure mekupiwa ruremekedzo rwepamusoro neguta reCarmel kuIndiana muno muAmerica, iro rakatara zuva ra14 chivabvu sezuva reDominic Benura Day. Benura anoti akanga asingazivi kuti achawana ruremekedzo urwu, urwo rwaakawana mushure mekuveza chivezwa chichange chichiratidzwa muguta iri, icho chakaparurwa svondo rakapera. Vakawanda vanorangarira Benura mushure mekunge aveza chivezwa chevaimbove mutungamiri wenyika mushakabvuva Robert Mugabe, icho chakashorwa zvikuru neveruzhinji. Benura anoti shuviro yake ndeyekuti arambe achisimudzira vamwe vavezi vekuZimbabwe, uye pari zvino ari pachirongwa chiri kuitwa kuCincinnati kuOhio muno muAmerica, apo pane vavezi vaanoshanda navo vari kutengesa zvivezwa zvavo. Ngatiinzwei hurukuro yaaita naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Neshamwari yangu yagara ichishambadza basa rangu kuno for at least 20 years. Saka ndofunga vemusitu vaigara vachingoona weki yangu over the years. Kuzosvikira pavakazotaurira shamwari yangu kuti avari kuda kutenga chinhu chivezwa, vaona basa rangu richikodzera kuti ringe richiiswawo pamwe chete nemabasa avo ari mumastreets awo kunoko. Like my permanent collection. Ndofunga vaitawo maresearch avo vakaona maybe ndapa level yekuti basa rangu raakukwanisa kutoreka kuti ringe richiiswa mumapublic places ekuno. Saka ndobva ndikazocontact kwavo ndikabva ndabvuma pandangovaitira pavafarira chenyu chandikavavezera.
Makaveza chii uyezve chivezwa chenyu chinenge chiri muguta ripi?
Ndakaveza pane mapictures bose vanhu vaitevera mabasa angu. Pane kapisi kandikamubeta kadikidiki kudharadhara. Ndoka vakati tiitire chiri chihombe, vari amai vakagara pasi asi vakasumudza mwana mudenga. Ndakavaitira pisi yacho pavafara naye vakati aiwa uya tizokupa. Asi ndinesiri kutarisira kuti vachandipa rumemekedzo, ndaingofunga ndiri kuya kuunveiling chete ichinhu changu. Saka ndakazongoona ndatoshezwa kuofisi kwameya zvikanzi handozviripo. Taona nhoroondo yeupenyu hwako nekwawakabva nezvawachivha so far zvinokodzera kuti tikupe ruremekedzo irworwo, zvichikurikidza nokusanganisa kumacultures, nekuti zvinogona kukurudzirawo vamwe vanhu, kuinspire vamwe vanhu nyika mao mevinewe kwedu futi kwangwapiwa muremekedzo rwakadaro. Chinova chinhu chakanaka kuramba tichikurudzirana.
Saka chivezwa chenyu chichange chiri muguta ripi uyezve zvakaitika rini?
Chiri muguta reCarmel, zvakaitika musi wa14 May.
Muguta reCarmel ndekupi uku?
KuIndiana.
Imi munogara ikoko here kana kuti zvakamira sei?
Haindogara kumusha, ndaindatoinga izvozvo. Sasi zvangu ndine humwe urongwa wekuzoya kuno kuCincinnati, zvangu ndaindagara uripo. Saka ndaifunga ndingono kungwa tendo ndo turuwa mapikisha zutu daru asina kazi nsukwa pimba na urongo evo.
Saka mungu nzwa sei semuna anita shukuvesi?
Haa ndugu nzwa ufara jazo uti masaidi ya sewa na anumba ku Zimbabwe atukutari truku wani kwa utiru wana rukwansa kutuwa rure mikizu wa daru inspeciale mmenji katine kure mikizu wa tine choku mshasu kwa nazwa au dari kila nuku. Nukunze uwe njika suno iso njika eduka pakanaka. Mbase. Na tinete ima uwe wa. Ndi suno batiro wa mwanu kutuwazie nikiriki. Chitosa tinete ukumusha kuitro wa churu kusumuka. Ndi wangu waka sumuka kutara. Wana wangu wangu tarisa wa wacha tarisa ya jini wangu. Uyukuwezo wa kutuzu tarisa so kwa wanda wando ono wangu wangu watu batirika wapa nezu. Wangu kutuzi inda pambiri pangu ziliyo tarisiro yangu especially tine wana wadiki waka wanda wangu siiti.
Mungati mimaweza kwe makore aka wanda sii. Uyeshe makati anga sii kuita shukuweza iti.
Ningati ndani makore anufura makumi matmanu.
Makati anga sii.
Kuma 6 years ntilikuwa mrewa wako. Daita so kuumba. Nchifuza mombe nchilika mwana kadiki. Saka pandika so ya kutafara. Datorwa na tete wangu ndo kwa nikasusangana ni msukuru wangu waiweza matumbo. Ni wangu wakumana waiweza matumbo. Saka ndakanaki suko neswa waita na uchi nini ndenda chaira kuweza. Tukumba. Atindakazo na watu wana rukubulisa zuwezu kwa wachito visa pamechile yacho. Ndenda chaira kuumba utuka kanganisa unungu waita zi. Unungu wansa utusira na alimataka. Asaba ndakanaki suko wana rukubulisa wachito bulisa chi. Saka ndakango tindiru wa ukumbiru wa ndo wa batire wapuma. Saka mbu wa batire emu. Kwanza kwa na jibata upesa na upatira ya nikiri kukoro cha mdeka.
Tinoona kuti muri ku Zimbabwe makamboveza chivezwa chava Mugabe ne mudzimai wavo. Chaka tambirwa sei chivezwa ichi?
Tizinga wana wana uchifarira wana wakachifarira pati tuwezi njiripo. Na chine iti kani chokuti kana ujita basi. Ime nguwa unu wana ugona, ime nguwa unu wana utata. Saka ini chandongo zwa wana wakachinda gona, saka antinakira. Anakataz naona to buda sakanaga sakangondi nakira dawa zese zvinoita kuti tarise kuti mbe mzungu wako kanza unaona zo buda kuti vatume bwo nongo sinaona to ita zo anotarisira ukadzwa kuona kuti vatu vafata saka unofanwa we expect anything yes we go saka zvino zvinoone kambasi
saka kuno kumuriko for how long
ndiko kusika muna July vane panika wana kuita show panonzi pa Crown Conservatory saka ndipira last year saka ndazongofunga kuti handisanganiswe nemabasi evamwe atinoshanda nawo paworkshop pangu nevamwe vangu siyana siyana muzimbabwe saka tine group show ratiriita ndandikaita put together kozi ndakazoona kuti nekufamba kwandaita nenguva ukazaita uchidhonza vamwe hapana chauri kuita nda 53 now saka ndoda kuti tipuwa mwana mukana kuitira kuti kana pandina nemwana ndinogona kutonda vaenzi vachive vamwe
vanhu vanenge vachida kuona mamwe mabasa amuri kuita vanokubata ipapo
zvipa Facebook mungatongogula Dominic Bino pa Facebook anokwanisa kutoita shamwari yangu anokwanisa kutoita shamwari nawo the number dzangu 2637724928216 pa WhatsApp andobati ndogarantee repair
muvezi wematombo ane mukurumbira Dominic Benura achitaura parunare na Marvelous Mhlanganyauye ari kuCincinnati kuOhio muno muAmerica. Tobva taenda kunhau dzemitambo. Vanotungamira mutambo werugby veRugby Africa vazivisa kuti Zimbabwe ndiyo ichavhura makundano eAfrica Cup ayo achashandiswa zvekare senzira yekuenda ku2023 World Cup. Michael Kariati anotipanyaya iyi.
Worongwa hwemitambo hwabuditswa neRugby Africa hunoti Zimbabwe ichavhura musangano wezvikwata zvisere uyu nemutambo neIvory Coast musi wa1 Chikunguru. Kutanga kupinda munhandare uku kunopa Zimbabwe nguva yakati rebei yekuzorora vakamirira mutambo wavo wemasemifinari kana vakakunda Ivory Coast. Masemifinari ariko musi wa6 Chikunguru. Makundano eAfrica Rugby aya ari kuitirwa kunze kweAfrica kekutanga achitirwa kuFrance uko Zimbabwe ichange ichitambira munhandare yeStade Pierre Deloitt kuMarseille. Chikwata chatora mukombe uyu chichabudirira kuenda kumakundano e2023 World Cup uko. Chikwata ichi chichange chiri mugungano rimwe chete neItaly, New Zealand, Uruguay neFrance iyo ichange iri pamusha. Zimbabwe iyo iri kushandisa zita rekuti maGo Sharks iri kugadzirira makundano eAfrica Cup aya iri muSouth Africa kumakwikwi eCurry Cup Division 1. Asi mukuru weZimbabwe Rugby vaEron Jani vanoti gadziro yavo haisi kutanga nekugumira makundano eCurry Cup aya chete. Ivory Coast yakambotora mukombe Africa Cup oyo muna 1995 uyezve ikanomirira Africa World Cup yegore iroro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Musa kanganwe kuti tichange tichitarisa nyaya yekukwira kwezvinhu munyika pachirongwa cheLive Talk nasimanero ano. Ini ndini Evans Zininga, ndokuonekai nemufaro.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 20 Nkwenkwezi 2022 nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje,
sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalamukela.
Siyakwazi ukuthi silodubo labagesi lapha eZimbabwe, okuthi amanye ama production costs abantu bayabe besebenzisa ipulo idiesel. So ingakhwela idiesel kutsho ukuthi intengo yezinto izakhwela, ngoba icost of production iyakhulu, ifuel iyabe isikhwelile.
Inkampani kahulumende elawula umsebenzi wokutholakala kwamafutha ezimota yeZimbabwe Energy Regulatory Authority namhla ikweze njalo intengo yamafutha lawa.
Lokho kukhulunywa yi-EU eyakubhalayo ngemva kokhetho luka-2018, yilokho okufunwa ngabantu beZimbabwe, yilokho okufunwa ngumthetho weZimbabwe, yilokho okufunwa yi-constitution yeZimbabwe, ukuthi abantu bavote bekhululekile, abakhankasela ukuvotelwa bakhankase bekhululekile, noma bazimele noma bangaphansi kwamaqembu abo.
Iqula le-European Union eliphakathi kokwethekelela eleZimbabwe lithi uhulumende kumele agcwalisise izixwayiso ezenziwa yilumanyano kulandela ukhetho luka-2018 ukuze ukhetho lomnyaka ozayo luqhutshwe ngendlela esuthisekayo. Kuliviki kuwoza Friday silomculi odumo wakulezi nsuku we-house music, umqondisi banda odume ngegama lakhe kwezomculo elithi Skyva. Zonke lezi ndaba lezinye izoziswa kulo msakazo. Inkampani kahulumende elawula umsebenzi wokutholakala kwamafutha ezimota elizweni yeZimbabwe Energy Regulatory Authority namhla ikweze njalo intengo yamafutha lawa. Idizili ekade iphezu kwedola lenxenye $1.68 isikumadola phose amabili emelika $1.74, kuthi intengo yephetulo ikhuphuke isuka kudola lengxenye lemelika $1.58 isiya ku-$1.68. Ingcithi kwezomnotho zithi lokhu kuzabangela ukukhuphuka kwentengo yempahla yonke elizweni, yona evele iqonga mihla lemihla. Umlondolozi Ndlovu usipha lolo daba.
Lokhu kuza ngesikhathi abantu elizweni jikelele behlaba umkhosi ngenxa yokugqonga kwentengo yento yonke, ikakhulu ukudla lokusetshenziswa ngabantu nsuku zonke. Okwenzakalayo sokukhahlameze hatshi abantu makhaza kuphela, kodwa labo somabhizimusi abasele bebambe wangaphansi bekhathele ngosekusenzakala elizweni. Umkhokheli wenhlanganiso yabo somabhizimusi Confederations of Zimbabwe Retailers, umnumzana Denford Mtashu, uthi udubo lokuqonga kwentengo yamafutha la kubangelwa ikukhuphuka kwentengo yawo emhlabeni jikelele.
Zinodzikisa kutengwa kwezinto, nokuti kana petrol ikakwira zvinhu zvinokwira, anotadza kuzvisherera mutengo chekutanga. Chechipiri,
lokhu kwenza ukuba abantu bangathengi impahla, ngoba nxa amafutha engakhwela indlela zokuthwala impahla ziyakhwela. Okwesibili, sifuna ukukhumbuza abathengi ukuba impahla izihlala ikhwela, ikakhulu singakhangela impi eseRussia le-Ukraine.
Ingcishi ecubungulayo ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi nxa intengo yamafutha ingaqhubeka ikhuphuka kanje kuzaba nzima ukuphila eZimbabwe.
Kukhanya uhulumende wethu weZimbabwe
sekweze intengo yamafutha asetshenziswa ezimoteni. Lokhu kutsho ukuthi intengo yezinto eziningi, ukudla kumbe izimpahla esemavinkilini lakho kuzakhwela. Lokhu kwenziwa ukuthi nxa amafutha ethengwa athengelwa ukuhambisa izimpahla lokudla emavinkilini, intengo yamafutha ingakhwela, osobhizimisi kabathathi imali yakhona yokukhwela beyikhipha kuma-profits abo. Hhatshi, izithelo zabo bafuna vele zibe zilokhu ziphezulu. Abakwenzayo ukuthi bayakhweza intengo yempahla lokudla kwakhona ngamasensi akhona kumbe ngamadola akhona akhweze ipetrol kumbe idiesel.
Kubeke sithi kumele uhulumende avumele abantu ukuba bathenge bodwa amafutha kungela kungenela kukahulumende.
Sokutshengisela ukuthi uhulumende wethu uzafanele avule umsika owediesel, kube labantu abaningi abakwanisa ukuthi bethengisa amafutha ukuze kuye kulokuncintisana. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi baye besithi hayi, uhulumende yena kabe nguyobhadala imali yakhona ama-subsidies. Lokhu kodwa lokhu kuyaphambanisa ngoba kuyenza ukuthi intengo zempahla zibe artificial ngesikhiwa. Yikho-ke sizakhangelela nje khathesi nje sizakuzothwa khona intengo yokudla lezimpahla ezemavinkilini sokukhwelile.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Masimba Kutshela, enye njalo ingcishi ecubuna ezomnotho.
Siyakwazi ukuthi silodubo labagesi lapha eZimbabwe, ukuthi amanye ama-production costs abantu baye besebenzisa ikakhulu i-diesel. So ingakhwela i-diesel la nge-transport yangkhona, izitimela azihambi, so siyazenza izimota. So kutsho ukuthi intengo yezinto izakhwela ngoba i-cost of production ikakhulu i-fuel iyabe isikhwelile.
Amafutha we-diesel akhuphuke intengo isuka kumadola phezu kwelilodwa lengxenye dollar 68 esiya kumadola phose amabili emelika dollar 74 kulitha. Awepetulu wona asuke kudola lengxenye dollar 58 esiya kudollar 68 kulitha. Intengo yempahla emqoka empilweni yabantu yansuku zonke ikhuphuke okwamagama kumaviki asanda kwedlula. Intengo yesinkwa namhlanje ikhuphuke isuka kumadola phose angamakhulu amathathu 270 RTGS isiya kumadola phezu kwamakhulu amathathu lengxenye 352 RTGS. Amafutha okuphekisa wona asebiza imali edlula inkulungwane ezintathu lengxenye zamadola kuleli 3500 RTGS kumalitha amabili esuka kunkulungwane enye lengxenye 1500 RTGS kumaviki asanda kwedlula. Isaka lempuphu elisindo samakilogramu alitshumi 10 kg selifika phose amadola alitshumi emelika 10 US, khona osokusenza impilo ibe nzima kakhulu kuZulu Makhaza. Imizamo yokuthola umbono kamphathintambo wezamabhizimisi uNkosikazi Sekayi Nzenza yehlule, kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa kumaviki asanda kwedlula ubike ukuba ukuqonga kwentengo yezinto zonke kubangelwa ngosomabhizimisi abalisana lohulumende wakhe. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube yena utshele umsakazi weZBC Izolo ntambama ukuba impi phakathi kweRussia leUkraine yiyo ebangela ukuba kube lokukhuphuka kwentengo elizweni ngale ndlela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Ikula le-European Union eliphakathi kokwethekelela eZimbabwe lithi uhulumende kumele agcwalisise izixwayiso ezenziwa yilumanyano kulandela ukhetho luka-2018 ukuze ukhetho lomnyaka ozayo luqhutshwe ngendlela esuthisayo. Umkhokeli waleli kula elibizwa ngokuthi yi-Election Follow-up Mission, uMnumzana Elmer Brook, utshele intatheli zindaba eHarare namhla ukuthi uhulumende kumele enze inguquko ezakwenza ukuthi ukhetho luqhutshwe ngokucacileyo, njalo abamabandla aphikisayo bavunyelwe ukhankasa bekhululekile. Wengeze wathi izinkokheli zosiko kumele zisebenze zizimele, zingathathi uhlangothi kwezombusazwe. Uthe njalo bayayamukela imizamo kahulumende yokukhula imithetho emibi. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe uNomzana Evilela Ncube.
Lokho kukhulunywa yi-EU eyakubhalayo ngemva kokhetho luka-2018 yilokho okufunwa ngabantu beZimbabwe, yilokho okufunwa ngumthetho weZimbabwe, yilokho okufunwa yi-constitution yeZimbabwe. Ukuthi abantu bavote bekhululekile, abakhankasela ukuvotelwa bakhankase bekhululekile, noma bazimele noma bangaphansi kwamaqembu abo. Ukuthi kakungasetshenziswa izinto zombuso ukupha i-advantage iZANU-PF, ukuthi kakungasetshenziswa ingatsha zikahulumende zibe zingatsha zeZANU-PF, konke lokho ngokufunwa ngabantu beZimbabwe. Ngakho-ke lokho okhunywa nge-EU yilokho okukhunywa ngabantu beZimbabwe, kodwa kakwenzeki lakancane ngokuba bayesaba laba abasezihlalweni ukuthi uma bengenza lokho okufunwa ngabantu beZimbabwe ukhetho lube ngolukhululekileyo, angeke baluwine ukhetho lwakhona. Ngakho-ke bazahlala belokhe besala ukuthi kube le nguquko ezenza ukuthi ukhetho lube ngolukhululekileyo. Kodwa labantu beZimbabwe bamele bale ukuvuma ukhetho lungakhululekanga, balwise ukuthi luze lukhululeke ukhetho njengalokhu i-constitution isitsho. I-EU icela nje ukuthi i-government yeZimbabwe ilandele i-constitution yeZimbabwe kuphela nje.
Abamabandla aphikisayo Ncube, ungathi bayahlokoma yini bayamfaka incindezi uhulumende ukuze aguqule indlela okuqhutshwa ngayo ukhetho?
Yebo, kambe bangabe bekhuluma abanye laba lalabana abanye bezithulele, kodwa ukukhuluma kodwa soze kusebenze. Kufuna kukhulunywe, kusetshenzwa, akube khona umnyakazo phansi, kakube le strike, akube le stairway, akube lalokhiyana lalokhiyana, kubonakale ukuthi kasisuthisekanga, kasithabanga lakancane. Ngokuba lokho okuqhubekayo kuzaqhubeka kuye fika ku-2023 irigwe futhi i-election, ngaphandle kokuthi kuthathwe amanyathela amabanzi kulokukhuluma nje. Ukukhuluma lokho akusoze kulethe inguquko. Izani kuthanda kunje, ikuthanda kukubi kunje, ngokuba lokho okunje kwenza kube lula ukuthi bawine ukhetho, kwenza kube lula ukuthi barigu ukhetho. Ngakho-ke kumele kuthathwa amanyathelo amanye amakhulu kakhulu ukuze kube le nguquko, angaphelele kukhulumeni, kodwa kube nezenzo eziza kwenza ukuthi kungabi lula ukuthi baqhubeke nje be-ignore lokho okhunywa ngabantu, bekushaya indiva lokho okhunywa ngabantu. Abantu bafuna inguquko, bafuna ukhetho olukhululekileyo, oluwina aluwine lungolukhululekileyo, hayi lungalendlela oluyiyo.
UMnumzana Efihlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe. Lanxa uMongameli Emmerson Mnangagwa eseke wethula amazwi okuthi akula nguquko azayenza phambilini kokhetho luka-2023, iofisi yakhe ithi ukhulume ngalolu daba emhlanganweni awenze labamabandla amancane akumanyana owePollard izolo. Sehlulekile ukukhuluma lo mphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko kuhulumende, uNkosikazi Monica Mtswangwa, ngalolu daba. Umthethwandaba kamantshi oweHarare namhla ukhulule uMnumzana Sibeth Msengezi, ilunga leZANU-PF elabophisa uMongameli Emmerson Mnangagwa esithi wangena esikhundleni sokukhokhela ibandla elibusayo ngendlela eziphambana lesisekelo sebandla ngemva kokugenqulwa embusweni kowayengumongameli uRobert Mugabe Lebutu. UMsengezi ubotshwe ngeviki edluleyo esithiswa icala lokuthola ikhadi lokuba lilunga leZANU-PF ngokuqamba amanga ngalapho ayehlala khona. UMsengezi ukhululelwe ngemva kokuvunyelwa ukuthi ahlawule isibambiso sebheyili senkulungwane ezingamajumi amathathu amadola eZimbabwe, 30,000 Zimbabwe dollars. Uhulumende weBotswana usevumele abakubhizimusi yezimota lamabhasi athola uzulu ukuthi bakhweze imbadalo yokugada. Lokhu kulandela ukukhalala umsebenzi kwabakubhizimusi kusukela ngolwesibili ogcina kuphazamisa inkambo zabanye abeZimbabwe. Intatheli izindaba yeStudio 7, umqondisi Dube usethulela lolu daba.
Abama basi athwala abantu ehamba umbango phakathi kweZimbabwe lapho makhelane kweBotswana baqala ukukhalela umsebenzi ngolwesibili esinye sebenzi senkampani yamabhasi abozikhali ahamba umsuku zonke phakathi kwaBulawayo leHabron sijele iStudio 7 ukuthi bamise ingqambo zabo kulandela ukukhalela umsebenzi kwabanye babo lokho bese kuthiye abanye abeZimbabwe abasebenzisa kakhulu amabhasi angena kweBotswana bengela indlela zokuhambisa ngolwesine uhulumende ovumile ukuthi ukukhwezwe inhlawulo yogada amabhasi kwindlela uqeda ukukhalala umsebenzi okwenziwe ngabamabhizimusi la ukukhalala umsebenzi bese kuphazamisa imisebenzi yabeZimbabwe abathembele kakhulu emabhasini ukuya ekhaya kumbe ukungena kweLeBotswana. Umnumzana Ntokozo Thebe ohlale eHabron uthi iningi lisebenzisa amabhasi ukuthumela ukudla ekhaya, ngakho ukukhalala umsebenzi bekulakho ukuphazamisa indlela impahla ebeyithunyelwa ngayo ekhaya.
Bakhona abantu abafuna ukuthumela impahla ekhaya, yes, imali yakwenza uhamba ngabomkhulu, but if ungafuna ukuthumeza imali ekhaya uyakwenza njani impahla ukudla ngoba sithembe wona amabhasi. Even ukuhamba kwethu kusi-affectile ngoba ngesimo somnotho kunzima ukuthi uhambe uqonde eZimbabwe ufike udeclare imota eborder, of which is better and cheaper nawusebenzisa i-public transport.
Umnumzana Mkhululi Moyo ubekhala ngokuthi isimo kumele siphange sibuyele endaweni yaso kungakanakali okunenyi.
Ludubo olukhulu kakhulu, ikakhulu ma sikhangela ukuthi abantu siyahlela izinhlelo zethu. Siyabe sifuna ukuya emakhaya, sifuna imisebenzini, njalo njalo ngezinhlelo zethu. So kuyinto engathiwa siyahlukuluza, ihlukuluza abantu abaningi kakhulu. Ngibona indaba, especially indaba ye-transport lapha, locally lapha.
Omunye ongena kweLeBotswana ngezebhizimusi esebenzisa amabhasi, umzana Rodwell Moyo, uthi ukukhalala umsebenzi abamabhizimusi okuthwala uZulu bekulimaza kakhulu abangena kweLeBotswana ngendaba zebhizimusi.
Sikuaffecta abantu abahambayo, abanye umuntu abe ethethe ilanga wakrosa ibhodi ekuseni ezithethe intambama uyabuyela, and kusuka kulimaza abantu emnothweni babewuthwele. Lazile inconvenience umuntu omunye abesuke emaphi sithi kweZimbabwe engalamade chiya abantwana beboda basesikolweni ezithethu zahamba ayiphenduka asuka lapha engasaphenduki ngendaba yokuswelakala ama-transport.
Umnumzana Fortune Phakathi yena wokubhizimusi yokuthwala impahla esuka eBotswana esiya eZimbabwe uthi kabazange babone untshintsho ubhizimusi yabo noma nje bekukhalelwe umsebenzi. Uthi abantu kade bethwele nzima isikhathi amabhasi engahambi bephephele ezimoteni ezincane.
Impahla ibhizinisi yangkhona vele iphansi kwamanje, isigezi impela ngendlela yokuthi lakhona sisuka ku-Easter plus akukabi yi-month end, so sikhangela ukuthi mhlawumbe next week kuza kuba ngcono. Then imoto ezithwala abantu amabhasi, our people was very stranded, people are very stranded. Impela mina ngihambe imoto yami, it's a 5-seater but ngibuye ngigcwele, ngihambe ngigcwele ngaphezu kwangigcwele nje angithwala abantu athi besiya lapha thi siya khona.
Abezimota ezithwala uZulu kweLeBotswana bakhalela umsebenzi besithi bafuna ukuphiwa imvume yokukhweza imbadalo ngokudlula amachumi ayisithupha ekhulwini, i-61%. Lokhu kulandela ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota emhlabeni jikelele asesedlula ipula lengxenye ulitha ngayinye kumbe idola lemelikeli lengxenye kulitha. Kulokhu kungahlaliseki emhlabeni jikelele phezu kokuqonga kwentengo yempahla, yona efuqwa kakhulu yimpi eyaqhamuka phakathi kweRussia leUkraine kunyanga ezimbili ezedluleyo. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7, ngisabron kwele Botswana.
Live Talk namhla sikhangela ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota kusukubangela ukuqonga kwentengo yempahla yonke elizweni, ikakhulu ukudla ukuqela isinkwa, amafutha okuphekisa lokunye. Idale le-US Congress selivumelane ukuba kunikwe ele-Ukraine imali efika amabhiliyoni angamajumi amane, $40 billion, yokuthenga izikhali lokunye. Ngambe lokhu akuphehli impi na ngesikhathi kula masosha akwele Ukraine asezinikele kubutho lakwele Russia? Uliviki uwoza Fridays, lo mkuli womdumo wakulezi nsuku House Music, mkondi sibanda otume ngegama lakhe kwezo mkulo elithi Skyva. Azizweni ekoka lo msakazi, Westwood 7 uezwa chisa sibanda Bekobulawayo.
Sibanda wenza isifundo zakhe ekolleji lelupane State University. Waqeda kodwa umsebenzi wathi tololo wangawutholi. Wathi wacabanga ukuzingenela kwezomculo. Asizwe nechaza ngembali yakhe.
Abantu bangazi uSkyver ngingu-DJ ngu-producer. Ngizalelwe kobulawayo ngafunda eGab Primary School ngasuka ngayempofuma High School. Then ngase ngisuka ngayelupane State University. Ngaqeda ngo-2015.
Utubo lokusalakala kwemisebenzi eZimbabwe lwenza abasakhulayo abaningi babanjwe ngamandla okudinga ezinye indlela zokuziphilisa ngokuzisebenza. USkyver ngomunye ke abasakhulayo wazibona engasela enye indlela yokuziphilisa lapho esegqibe izifundo wacabanga ukungena kwezomculo.
Ngiqede e-university ngasengiqala ukuyenza i-music because nandanzile ukuthi abafowethu abaningi abagraduateayo abayiphambili babengasebenzi. So ngasengathi ngiqala ukuzinceda ngivezele i-music yami. So ngangithi ema-club ngishaya emthadweni emaphathini njalo ngase ngiqala ukuzenzela yami i-music. So ngiyangena e-studio ngiziphekele ama-beat yami i-music.
Kula kwamenza ofisa laye ufika kuleso sibanga
uSkido lo Black Coffee nabo DJ Christos abe South Africa and then lapha local maybe ngakhangelela uOliver Mtukuzi nabo lavuma uMajayivana kuba abantu ababengispire ngakhula ngalalela kakhulu mina music sengiyeleza amabhaba but for ala ma single tracks amaningi mina ngezi house so I work mostly nabantu abaningi abeGoli uDJ Cutie ufanele ukustab abane yonke sezizwe.
Skyva uthakazelula ngabantu abaningi pho bengaxhumana njani lawe ukuze bakuthole.
Ngifuna ukwazi ukuthi i-music yami ingayithola ngapi. Uyahamba ku Skyva ku Facebook, ku Skyva kule page ethi Skyva, ku Twitter Skyva Sims, ku YouTube Skyva, yonke into vele ngu Skyva, Skyva Skyva, ivela ku Google Play, ku Google, ku Amazon, ubani khona i-music yami. Just Google Skyver kuphela bese kuphume yonke i-music. Nokuthi ngitholakala ngani njalo ngiyofuna ukuthola ama-details ami, ngiyofuna ukubhuka, uyakuthola ku-Instagram, ku-Facebook, ku-Twitter.
Ngomqondisi sibanda lo ohamba ngegama lokuthi Skyver nguye beselayo kuhlelo waza oza Friday igama namu ezachisa sibanda libe lampelasonto emnandi.
Siyabonga kakhulu ke ezothisa sibanda lawube lempela viki enhle mfowethu ungathunela kusasa. Singakehlukani isihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela namuhla. Inkampani kahulumende elawula umsebenzi wokutholakala kwamafutha ezimota elizweni yeZimbabwe Energy Regulatory Authority lamhla ikhweze njalo intengo yamafutha lawa. Iqula le-European Union eliphakathi kokwethekelela eZimbabwe lithi uhulumende kumele agcwalisise izixwayiso ezenziwa yilumanyano kulandela ukhetho luka-2018 ukuze ukhetho lomnyaka ozayo luqhutshwe ngendlela esothusayo. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.